Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 17 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Wayne Glove, mwana wepachikoro cheFounders High chiri muBulawayo uyo akabaiwa nemumwe wemwana wepaHilton High, anoradzikwa vakawanda vachikurudzira kuti patorwe matanho ekumisa kushungurudzana kwevana muzvikoro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosvika kuAddis Ababa kuEthiopia kumusangano weAfrican Union wechimakumi matatu nenanhatu kana kuti 36th Ordinary Session of the AU Summit. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu masvingo ochema-chema kuti ari kurambidzwa nenhengo dzebato reZANU-PF kupinda mune mamwe maruva kuti aite basa ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kufa kwa Wayne Glove, mwana wepachikoro cheFounders High chiri muBulawayo, uyo akabaiwa nemumwe mwana wechikoro wepaHilton High muguta reBulawayo makare, kunonzi nevamwe kunofanirwa kuita kuti vanhu vose munyika vadzamise pfungwa nekutora matanho akasimba pamusoro pekushungurudzana kwevana muzvikoro, inganzi muchirungu bullying, senzira yekudzivirira kuitikazve kwechiitiko chakadai. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vatumirawo mashoko avo ekunyaradza mhuri kuburikidza negurukota rinoona nezvedunhu reBulawayo amai Judith Ncube vachiti zvinorwadza kuti mwana mudiki akadai anga achazobatsira mukusimudzira nyika arasikirwa neupenyu. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kurwadziwa kukuru kwange kuchioneka zviri pachena pagungano rekuonekana nemufi Wayne uyo akashaya nemusi wemuvhuro mushure mekubayiwa nebanga nemumwe mwana wechikoro muguta reBulawayo. Vanhu vanzwa tsitsi pamwe nekurwadziwa kwakanyanya apo amai vaWayne, amai Nometa Ndlovu, vazvisimbisa vakataura nhoroondo yemwana wavo vachiti aive mwana aive nenjere dzakapinza aigara achifara achifarira kubatsira vamwe. Mukuru wechikoro cheFounders, amai Dorothea Moyo, varatidzawo kurwadziwa kwakasangana nehasha vakatenda vemhuri yaWayne nekuzvipira kwayakaita kuti gungano rekuonekana naye riitirwe pachikoro pavo. Vati pane mashoko ekuti vamwe vana vepaFounders vakabatana nevepaGifford vange vakaronga kuti vanorwisana nevepaHamilton senzira yekutsiva kuurayiwa kwaWayne zvinove zvinhu zvavashora zvikuru vachiti kufa kwake kunofanirwa kuve dzidziso yakakura kuvana vechikoro.
If our focus could be on the right thing, our academic work, si excele ku sports, silwe emabhukwini, silwe ema sports, silwe ku debate, that would create a safe learning environment. Ngakona ukuthi ngifuna ukuyakulwa lo mntwana we Montrose, ngithwele ingqamo. Sisingabantwana abanjani?
Dai pfungwa dzedu dzikave pachikoro tingabudirira tichirwisana mune zvakanaka munyaya dzemabhuku, mitambo nezvimwe, uye izvi zvingabatsira chose kuti zvikoro zvedu zvive nzvimbo dzakanaka dzekuti vana vechikoro vave vanochengetedzeka, kwete kuita pfungwa dzekuti ndoda kutakura banga kuti ndinorwa nemumwe mwana wechikoro. Tave vana vakaita sei?
Vakambe vegurukota redzidzo vaGabriel Machinga, avo vanove sekuru vemufi, vati kufa kwemuzukuru wavo kuri kuvatambudza zvikuru uye kunofanirwa kuita kuti vanhu munyika vafungisise pamusoro pematambudziko ave muzvikoro ekurwa kana kushungurudzana. Vamachinga vati zvinoitika mukurarama kunze uko ndizvo zvinotakurwa nevana kuenda nazvo kuchikoro.
Society yedu iri kuregerera zvinhu, inopedzisira ya society inorwara, society ine chifo chakakura chokuti mangwana hapana chatinoitati society.
Vajabulani Spanda, sachigaro webato rezanupf mudunhu rebulawayo, vati vanhu vangapete maoko izvo zviri pachena kuti munyika maita dambudziko rekuti vechidiki vave kuwana zvinodhaka zviri nyore, vakati veruzhinji vanofanirwa kuzvipira kurwisa matambudziko aya sekuzvipira kwavakaita pakurwira rusununguko. Asi pavange vari pakati pekutaura izvi, pane vamwe vanhu vange vari pagungano iri vadeedzera kuti matambudziko akadai ari kukonzerwa nevamwe vakuru vakuru vezanupf. Vataura vakamirira bazi rezvedzidzo yepasi vari mutariri wezvikoro mubulawayo amai Lois Nguluve, vati chinangwa chikuru chezvikoro kudzidzisa vana, vachiti vanenge vachitarisirawo kuti vabereki vanobatsira nekuona kuti vana vane tsika dzakanaka. Vati bazi redzidzo yepasi rave neurongwa hwekudzidzisa vana muzvikoro nezvekukosha kwakaita tsika dzakanaka. Mutauriri wemapurisa Inspector Bednico Ncube vati mapurisa agara achiita zvose zvakafanira kudzivirira mhirizhonga muzvikoro pamwe nekushandiswa kwezvinodhaka nevana vechikoro, vakati yasvika nguva yekuti mapurisa vachishanda pamwe nevadzidzisi nevabereki vaise misoro pamwe kurwisa matambudziko aya.
Ngatirege kubvisa maziso edu kune vana until we see kuti vasvika gwara rokuti vakutozvimira vega.
Wayne ange ari muform 4 ave nemakore 16 ekuberekwa. Anofungidzirwa kuti ndiye akamubaya uyo watisingakwanisi kudoma nezita sezvo asati abvezera. Akasungwa akamiswa pamberi pedare kekutanga nemusi wechitatu uye anotarisirwa kudzoka kudare zvekare musi wa27 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuAddis Ababa kuEthiopia, uko vaenda kunopinda musangano weAfrican Union wechimakumi matatu nenhanhatu kana kuti 36th Ordinary Session of the AU Summit. Dingindira remusangano uyu rinoti gore rekuendesa mberi urongwa hwekutengeserana kwakasununguka muAfrica kana kuti the Year of Acceleration of the African Continental Free Trade Area Implementation, uye rakanangana nekutsvaga nzira dzekudzikamisa kushanda pamwe nekutengeserana mudunhu. Dzimwe nyaya dzinonzi dziri kutarisirwa kukurukurwa kumusangano uyu dzinosanganisira dzezvematongerwo enyika, magariro evanhu pamwe nedzeupfumi. Bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa vatambirwa panhandare yendege yeBole International Airport negurukota rezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, gurukota rezvemaindastiri amai Sekai Nzenza, mumiriri weZimbabwe kuAfrican Union amai Sophie Nyamudeza, uye gurukota rinoona nezvemitambo netsika muEthiopia vaKejela Medasa. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu mumasvingo ari kuchema-chema kuti ari kurambidzwa nenhengo dzebato rezanupf kupinda muna mamwe maruva kuti aite basa rawo, dzichapomera mhosva yekunyengera vagari kuti vasavhotere bato riri kutonga pasarudzo dzegore rino idzo dzaswedera. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano waita nemasangano aya mumasvingo nhasi. Vanorwira kodzero dzevanhu ava vati nenyaya dzesarudzo dzavai kusvika kushanda kwava kunetsa sezvo nhengo dzebato iri riri kutonga rezanupf dziri kuvarambidza kuendera mberi nezvironga zvavanenge vainazvo. Izvi zvinonzi zviri kunyanya kuitika munzvimbo dzakaita seGutu, Bikitazaka, Chivi neMwenezi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzemadzimai reMasvingo Women's Forum amai Sungano Zvarebwanashe vanoti vakarambidzwa kuita musangano wemadzimai kwaChivi svondo rapfuura.
Hazvisisi nyore kuti tipinde tichiita maactivities edu kana kushanya chaiko uchibva kudhorobha, haugamuchirwi zvakanaka. Unenge uchitonzwa uya kuzodzidzisa vanhu kuti vasateerera uye vavhotere pasina kunaka. Vati civil society hatidi kuiona kuno, inofurira vanhu, inosvinudza vanhu. Zvaka West pamwe chete nechiredzi North ndokwatakasangana nazvo zviri kutoitika.
Izvi zvatsinirwawo namuzvare Joyce Mhungu vesangano reCommunity Development Platform CDP, avo vakati vakamisa kuitwa musangano wavo uri pakati kwagutu.
Tinoona kuti semassive society organizations takutadza kuita kuita mabasa edu takasununguka magutu, nokuti kunyange uine matsamba ekuti mapurisa akubvumidza ekuti itai musangano wenyu, tinoona kuti vemusangano weZANU-PF vari kuuya vachirambidza vanhu kuti vaite musangano iyoyo, vanotodzinga vanhu kuti bvai. Ende vanototaura kuti mugutu yose as a whole hapana chinoitika chavasingazivi, saka vanenge vachitoziva zvinenge zvichiitika, saka hapana maorganizations achiri kugumidza kuoparesa magutu.
Vemasangano aya vanoti vari kuita basa ravo vasingapindiri munezvematongerwo enyika, vachiti chavo kudzidzisa vanhu kodzero dzavo chete. Satyara wesangano rinomirira masangano akazvimiririra reCrisis in Zimbabwe Coalition vapita mutasa vati nhengo dzavo dziri kurambidzwa kuita mabasa adzo nenyaya dzesarudzo dzave kusvika.
Tirikunzwa mamembers edu kwakasiyana-siyana vachinyunyuta vachitipa mareports ekuti vari kuona kuti kubva gore rakapera mukana wekuti vaite basa urikuramba vachiita mudiki, asi gore rino zvanyanyisa zvatatarisana nekuenda kusarudzo dzenyika.
Asi mutauriri weZANU-PF mumasvingo vapepuka ichiweyo varamba mashoko aya vachiti manyepo, vachiti ivo bato ravo rinotoda kuti vemasangano aya vashande mumaruwa vaunze budiriro.
Hatirambidzi macivic organizations kuti aite basa ravo kupi zvako kunyange kumaruwa, nemhaka yei? Nokuti macivic society organizations anocomplimenta government effort. Saka nokuda kwaizvozvo hatinga donzo rehurumende kuti rizadziswe, rotozadziswa kuburikidzawo chii nemasangano akadii akazvimiririra.
Zvichakadaro, dare remagistrate kwagutu rawana nhengo mbiri dzebato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC dzisina mhosva yekurova vatsigiri veZANU-PF, avo vavanoti ndivo vakavarova asi vakazopidigura nyaya vave kumapurisa. Mutongi wedare vamanhengozi Ndlovu varasa mhosva yanga ichipomerwa vanhamo Makumbe nemwana wavo Tinotenda, kuti pange pasina umbo hunoratidza kuti ndivo vakarova vatsigiri veZANU-PF. Gweta revaviri ava vamati Murere vati nyaya iyi yaraswa sezvo mutongi vaona kuti manyepo akarukwa nevakanga vatanga mhirizhonga.
Nyaya iripo ndeyokuti ndo vakanga varohwa nevakomana ava, asi vakazopidigurirwa mhosva vachinzi ndo vakarova. Saka nezuro kwaiva nejudgment yavo, magistrate vaNdlovu vakatayo hapana kana mhosva yakaparwa nevana. Zvinoratidza kuti pane kunyepa kwaakuchiitwa pakati pekuumbi kwaikuumbiridza kwaitwa nyaya iyi, vanhu havana kupara mhosva iyi.
Vaviri ava vakasungwa mushure mekumhangarirwa kumapurisa nevatsigiri veZANU-PF, avo vanopomerwa mhosva yekufamba vachirova vatsigiri veCCC vachivarambidza kupfeka nhumbi dzeruvara rweyero gore rapera muna Mbudzi kwamupandawana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai anorarama neHIV AIDS rePan-African Positive Women's Coalition Zimbabwe, amai Tendai Westerhof, vanoti zvakakosha kuti madzimai vaongororwe kuti vane utachiwana here pachine nguva, kuitira kuti vavane kuenda pachirongwa chinoita kuti vararame upenyu huzere uye hune utano hwakanaka. Amai Westerhof mumwe avo vari kurarama neutachiwana weHIV, uye vanoti sangano ravo gore rino rakatanga chirongwa chekuongorora kuti sei mamwe madzimai abva zera ari kutora mushonga kwenguva ndefu ave kutarisana nedambudziko regomarara. Vanoti donzo resangano ravo nderekuti madzimai anorarama neutachiwana weHIV AIDS ararame upenyu huzere. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Basa redu isusu tinotarisana nenyaya dzemadzimai mara nechirwere cheHIV neAIDS, tichidzidzisana. Madzimai vari mubato redu vanorarama noutachiona hweHIV, saka tinoona kuti kana munhu ukaziva kuti unoutachiona hweHIV zvinhu zvakaoma chaizvo. Saka tinokurudzirana kurarama kuti munhu unogara sei wakadaro kuti usazoita kuti uzoita kuita AIDS, asi urambe wakasimba uine miiri wakasimba uchiitawo mamwe ese mabasa anoitwa nevamwe muupenyu. tinodzidzisana nyaya dzoutano, nyaya dzokudya zvakanaka, nyaya dzokuita mabasa emuviri maexercise, nenyaya dzokungoti madzimai vapindewo muzvirongwa zvoutungamiriri, takatarisana nyaya dzoutano mukurwisana nedenda reHIV neAIDS munyika ineyi.
Iro gore rino mune zvirongwa zvipi zvakanyanyonangana nemadzimai abva zera?
Tiri kuita research yokuona kuti chinombonyanyonetsa chiiko pamadzimai, kunyanya vaakuchembera vaya vane makore makumi mashanu nemamwe pamusoro. Tiri kunzwa kuti vaakuuya nezvimwe zvaakuvakanganisa muutano hwavo, nokuti vakawanda vacho vanga vari pamishonga kwemakore akawanda. Saka vaakubatana nezvimwe zvirwere, zvinenge zvirwere zvemoyo, zvirwere zvemakensa nezvimwe zvakadaro. Saka tiri kuita research kuti tizive kuti chii chaizvo chaizvo chiri kunetsa madzimai ari kurarama nhoti achiona weHIV vane makore makumi mashanu nemamwe makore pamusoro. Ndo zvimwe zvatiri kutarisa kuti tione kuti tingazvigadzirise sei kubatsira vanhu vanoronga nezvemaprogiramu ese ekuita neHIV, kuona kuti vanhu vaakuche mbera neHIV havasaririri, yatinoti iyaya leaving no one behind.
Pane zvirongwa zvamuinazvo here zvinoonangana nevana vanozvarwa nemadzimai vanenge vaine utachiwana weHIV?
Tikutarisawo nezvimwe zvinhu zvakafanana neHIV neTB inobata madzimai, kana TB inobata vana vanenge vazvarwa nemadzimai ari kurarama neHIV, kuti chiko chatingaita kuti zvinhu zvizvizikamwe uye vawane kubatsirikana. Tinoramba zvakare tichitaura namadzimai mwedzi wega wega. Tine maplatforms edu pasocial media eWhatsApp patinotaura nyaya dzakasiyana siyana dzinobata madzimai anorarama nehutachiona weHIV.
Vanga vari muzvare Tendai Westerhof, ndinodzokorora. Vanga vari amai Tendai Westerhof, vachitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 vari parunhare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau rehurumende reAnadolu remuTurkey rati vanonunura vanhu munjodzi muTurkey vazviwa mukomana nemakore 14 ari mupenyu kubva muchivakwa chakaondomoka maawa 256 mushure mekundengendeka kwepasi paive neuremu hwe7.8 magnitude kwakaitika kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweTurkey neSyria. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden neZuro vakati vachataura nemutungamiri weChina vaXi Jinping pamusoro pechibharuma chinofungidzirwa kuti chaisora icho vakati chipfurwe. VaBiden vakati havasi kukumbira ruregerero nekudonedzwa kwechibharuma ichi. Dzimwe shirikadzi dzinosanganisira dzevaimbo vemadzimai evarwi vehondo yerusununguko dziri kubviswa pamapurazi padzakanga dzagariswa patsva panongofa varume vadzo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pakapiwa vanhu magwaro ekuwanisa nzvimbo dzekugara mumapurazi evaimbo vevarimi vechichena, magwaro aya ainge aine zita remunhu mumwe chete, kakawanda kacho aine zita remurume. Saka panongofa baba vane zita riri pamagwaro aya, panoita dambudziko rekuti mumwe munhu asiri mudzimai kana mwana wemufi anopiwa rimwe gwaro rekuti agare papurazi iri, izvo zvinomanikidza kuti mhuri yemushakabvu ishaye pekugara. Mumwe mudzimai akabviswa nechikonzi mushure mekunge murume wake ashaya ndiamai Faustina Mukuruva vekuBuffalo Downs kuHurungwe. Amai Mukuruva avaitadza kutaura zvakanaka nekurwadziwa, vanoti vakazongoona chikonzi chauya kuzovabvisa pasina yambiro.
Saka musi wa15 takangozorora pasvika vanhu ndichitodyara kotoni svika ndhande yekumba kwenyu. Tinoita zvatiri kuita, zvatoda kuita, hapana notisa, hapana kana chimwe chinhu. Ndosvika kumba kuya nokutanga kuchipaza dzimba dzangu, izvezvi ndigeri pasi pomuti.
Kunyange vakaita rombo rakanaka rekusatorerwa minda, vanoti vanotadza kupiwa mbeu nefotereza kumabhanga nevanopa zvikwereti, sezvo zita rinenge rakanyoreswa risiri ravo, sekutaura kwaamai Chenai Tsoro vekumuhomba farm kuHurungwe.
Ndinorima chibage nefojanesi. Inini chichemo changu chakanangana nemadzimai, sezvo ndiri madzimai. Varume vedu vakafa. Saka varume vedu vafa, maofa leta anga ari pamazita evarume vedu. Saka katoenda kubhenku kuti chinotora chikwereti. Zvinonzi hausi wemuridzi weofa leta.
Izvi zvinotsinirwa nasachigaro wevaimbo vevarwi verusununguko mudunhu reMashonaland and West vaCornelius Mooni, avo vanoti dambudziko iri rinosangana nenhengo dzavo zvakanyanya.
Tinavo vari kuitwa saizvozvo zviri kuitika.
Vamuoni vanokurudzira kuti hurumende inofanirwa kukoshesa vana nemudzimai vasiyiwa nemufi.
Ine tongoti muda ngaupiwe kumhuri yasara. Muda ngaupiwe kumhuri yasara nometa mukadzi kana kuti murume afa. Asi pachikarisa kuti vana vanofanira kuramba vari pai kana riri purazi. Inyaya yemapurazi yatirikutaura ngairambe iri kuvana, kuitira kuti vana vasava nenguva yavanozosvika pakushungurudzwa vabereki vese vaenda.
Dambudziko iri rinonzi riri kuitikawo kumatunhu akawanda emunyika. Sachigaro yaimbovi varwi verusununguko mudunhu reMashonaland Central vaSam Parerenyatswa vanoti dambudziko iri rakatekeshera nenyika, vachipomera vashandi vebazi rezvekurima mhosva yekutengesera vamwe vanhu minda inenge yasiyiwa nenhengo dzavo.
Nenyaya yezvatinoona sekuri kushanda kuri kuita vanhu vasenzi vekuMinistry of Lands vanenge vari kutargeta mafarms emadisease veterans vachitorera vana vacho sometimes vakadzi vacho kuvatorera minda wanza veteran ashaika.
VaParerenyatswa vanoti vashandi vebazi rezvekurima vanofanirwa kuchinjwa mumatunhu mavanoshanda nguva nenguva.
Chatinokurudzira ndechekuti paministry imboita mareshuffle yemavasenzi vavo, vatarise vasenzi vavo peni vamwe vagarisa pazvigaro zvavo. Zvine temptation yekuti inda vakwanise kunge vachipaminganhu vakasiyana siyana paminda vachipiwa mari.
Gurukota rezvekurima vaAntius Masuka vanoti dambudziko iri vakarinzwa uye pave neurongwa hwekuti zita regwaro remunda richinjwe mukati memwedzi mitanhatu kubva panenge pafa muridzi wezita rainge rakanyorwa paofa leta poiswa zita remunhu anenge ave kutungamirira mhuri yasara.
Chinoti succession inofanira kuitwa within 6 months, asi zvino chero mukauya mangwana mepasina 7 days matova neofa leta imi. Madzimai ose, madzimai ese mumakasiwa ipapo mupatsirwe chose kuti tikupei maofa leta kuti mugoita zvokurima.
VaMasuka vanoti pamagwaro matsva ari kutsiva maofa leta kana kuti permits pachange pachinyorwa mazita ababa naamai pamwe chete.
Zvataa kuita kumapermits kumaA1 tinonyora baba namai kuti satinetsa.
Asi VaMasuka vanoti havazive uwandu hwemhuri dzakabviswa paminda sezvo matunhu ose asati ava pauwandu munzvimbo dzavo. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero anonzi Apostle Chosen Judge. Apostle Judge vakaberekwa kuBhoera asi vave kugara muHarare nemudzimai wavo nevana vaviri. Nhasi vanga vachiparura damba refu ravo rinonzi Hondo mumakereke. Ngatinzwei hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
takatanga kuita yatingati professional recording muna 2019 kana kuti 2019 tichishanda damba refredi rekutanga rinonzi vamwe vakatumwa kubvira ndichiri kuzvidzidzo zvekuprimary ndaivawo muschool choir tichikwikwidza tirimo
semaapostora kudai vekereke nehama vaitwa kudii muchizvitanga zvemagitare izvi
kukereke hachisi chinhu chakanyanya kuoma kuti vatambire ushumiri hwekuimba konzero chiri chekuti kuimba kunoparidza zvakare vhangeri kunobatsira kufambisa message iri mugospel kana kuti iri muvhangeri yaKristu asi kuhama chinhu chakambotanga chakatiomei nekuda kwokuti vanenge vasina tarisiro yekuti zvingaenda kumberi pamwe pachona vaifunga kuti kungava kutamba kana kuti kutungana kwembudzi asi ndinofarira nekuti pari zvino vari kuona kuti ibasa guru ratakatakura pamapendekete
veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova
music yedu iri kutambirwa zvakanyanya ndiri kuona ruoko rwamwari kubvira paalbum yedu yekutanga vamwe vakatumwa tiri kuona ruoko rwamwari
dai ariwo matongero ake mwari dai zvirizvo zvaitonga achida mwari
matambudziko amuri kusangana nawo ngeapi
machallenges atiri kusangana nawo mukoma zvinenge akati one day kusanganisira nyaya dzemari mari yekurekodha mari yekutsikisa mavideos mari yekutakurawo maband members kuenda kumashow mari yekutsvaga mapa systems tingangoti ndo zvimwe zvemachallenges atiri kusangana nawo kuti maresources anenge achiri mashoma kana uchiri kusimuka kudai
ko vanodawo kuroverwa magitare naapostol vanokuwana ikupi
vanoda kundibata panhare vanondibata panhamba dzekuzimbabwe dzinoti +263 773 758 323 tinowanika zvakare patwitter tinowanika payoutube mavideos aidaripo nemusic yedu inowanikwa zvakanyanyisa payoutube tinotenda kuti vakangoenda payoutube vanonakirwa varipo nokusiyawo vasubscribe
hatingangotauri nezvemagitare torega kumba kwenya nhasi mufundisi kamunoda kubuda nako mudariro ndekapi
kamboka tiri kusiyira vateereri zuva ranhasi mukoma zininga kanonziko hondo mumakereke ngatiteerere kambo kanonziko hondo mumakereke munamato mukuru kuna mwari kuti varangarire makereke avo nekuti vakuru vongorwira ukuru amen
vakateerera kuna Apostle Chosen Jaji vachibuda mudariro nenzwisa yekambo kavo katsva kanonzi hondo mumakereke muhurukuro yavanga vachiita naIvans Zininga weStudio 7 muchirongwa chedu chelife talk na 8 pm manheru anhasi tiri kutarisa nenyaya yekuradzikwa kwemwana wechikoro Wayne Glovu uyo akabayiwa nebanga nemumwe mwana wechikoro kubulawa yesvondo rino uye kuti zvii zvingaitwa mukupedza kushungurudzana kwevana muzvikoro kana kuti bullying kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi Wayne Glovu mwana wechikoro chepafounders chiri mubulawayo uyo akabayiwa nemumwe mwana wechikoro anoradzikwa vakawanda vachikurudzira kuti dai patorwa matanho yekupedza kushungurudzana kwevana muzvikoro mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanosvika kuaddis ababa kuethiopia kumusangano weafrican union wechimakumi matatu nenanhatu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mune zvimwe zvirongwa zvedu anokuonekai ndini wenyu jonga kandemiiri ndikusiyai muina geino kumedhesaidi
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 17 Nhlolanja 2023 ngugeyino ogumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Nimele umongameli His Excellency the President ubaba uEmmerson Mnangagwa. Yintetha ukuqala kwakhe ngokulahlekelwa yisikima sakhe sokwakha ilizwe leZimbabwe.
Ungcwatshiwe namhla uWayne Mgcini Ndlovu, umfundi wesikolo seFounders High School esikobulawayo, ogwazwe ngomvulo wabhubha.
Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende esilaye khathesi akalandaba labantu, akanaki inhlalakahle yabantu yomphakathi.
Abamabandla aphikisayo ezombusazwe athi inhlupho zabantwana abathatha izidakamizwa elizweni zibangelwa ngumnotho welizwe ongamanga kuhle, ethi kumele luthathelwe amanyathelo ngokuphangisa. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi yodabuka konkosikazi enkayi uElvis Mpofu ocula leqembu lakhe elizibiza ngokuthi King Culture Band. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Ungcwatshiwe namhla uWayne Mgcini Ndlovu, umfundi wesikolo seFounders High School esikobulawayo, ogwazwe ngomvulo wabhubha. Ubekwe emathuneni awemvutshwa cemetery. Uhulumende nguye ohlawulele indleko zomngcwabo, kwathi amankampani agoqela inyaradzo leMoonlight Funeral Services lawo ancedisile. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kuntathela izindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Abafundi bezikolo ezehlukeneyo, ababalisi, abazali, abengatsha zikahulumende ezehlukeneyo labezombusazwe bebethe gwaqa lamhlanje kunkonzo yokuvalelisana lomfundi weFounders High School wobulawayo obhubhe ngomvulo. Umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube nguye owethule amazwi enduduzo emele umongameli Emmerson Mnangagwa kanye lohulumende.
Nimele umongameli His Excellency the President ubaba uEmmerson Mnangagwa yintetha ukuqala kwakhe ngokulahlekelwa yisikima sakhe sokwakha ilizwe leZimbabwe, ngokulahlekelwa lilitshe lakhe elokwakha ilizwe leZimbabwe, a future leader, a future professional obeza contributor kuleli lizwe. Niletha ukukhala kukamongameli kunye lohulumende.
Umsekeli kameya wakobulawayo uMnumzana Mlandu Ncube ukhuthaze abasakhulayo ukuthi baqakathekise imfundo hatshi ukulwa.
Ngesikhathi ilizwe lingathathwa ngabansundu sasingavunyelwa ukufunda kulezi zikolo. So singayamisini abantu abazinikelayo ukuthi sibuye sizofunda kulezi zikolo. Kasiziphatheni ngendlela yabantu abananzelelayo ukuthi ukuze sibuye lapha kwakungalula. Asibuyanga ukuzobulalana la, asibuyanga ukuzokula, sibuye ukuzofunda.
Okugcizelelwe nguyise kamuyi.
Thina sasisilwa sithanda ngezibhakela. Yayivele ikhoni after school, kodwa sasithanda ngezibhakela. Abangamagwala babebaleka. Sihlangane futhi kusasa ngibaleki. That's why I'm alive today. Loko kuthiwa kuthwalana lezi sindi lani lani. This should come to an end. This should end now.
wasekelwa ngumphathisikolo weFounders High School lapho okukade kufunda khona uWayne unkosikazi Dorothea Moyo.
Khona nxa uza plan ukuthi ngithwala ingqamu uya ngani usiye esikolo, if our focus could be on the right thing, our academic work, si excele ku sports, silwe emabhukwini, silwe ema sports, silwe ku debate, that would create a safe learning environment. Ngakhona ukuthi ngifuna ukuyakulwa lo mntwana weMontrose ngithwele ingqamu. Sesingabantwana abanjani?
Isiphathamandla sogatsha lwezemfundo esibona ngokuhlolwa kwezikolo zakoBulawayo, unkosikazi Lois Ngulube, uchasisa amanyathelo abawathathayo ukumelana lodlakela ezikolo.
Abantwana nxa besuka esikolo abasuke besuka emthethweni abawulaywe ngabazali babo. Thina sibemukele, ekubemukeleni kwethu sibafundise okuyikho okukumasilabhasi.
Isikhulumi samapholisa koBulawayo u-Inspector Abednico Ncube ukhuthaze abazali ukuba bondle abantwana okulembeko babafundise inhlonipho.
Sibone where are we missing it? Abantwana laba sibakhangela ukuthi sebe-misbehavior sebekuba 14, 15 years. What are we doing for the 5 years? What are we doing for the 6 years? Are we leaving them alone until they learn something wrong? Ngizela phaya lesongo zangu ukuzoyiduduza abantu bakwaNdlovu, ukuzokhuza abantwana besikolo, ukuzokhuza even i-community.
UWayne ubekwe lamhlanje ngemva kwemini enkulu emvutsha cemetery koBulawayo kulandela umbuthano omkhulu wokumvalelisa zonke izikhulumi zemuli, abangane, abesikolo labazali bachaze uMuyi njengejaha ebelihlakaniphile owayehlala ehlanzekile njalo elobuntu lothando. Nimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi inhlupho zabantwana abathatha izidakamizwa elizweni zibangelwa ngumnotho welizwe ongamanga kuhle, ethi kumele luthathelwe amanyathelo ngokuphangisa. Amabandla agoqela ele-CCC, MDC, ZAPU le-MRP athi kumele kube lendlela zokulungisisa udubo lolu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi uduwo lwezidakamizwa solusabalele kwethusayo okwamagama eZimbabwe yonke jikelele. Abamabandla aphikisayo bathi isimo somnotho oselizweni yiso esesibangela ukuba uduwo lwezidakamizwa lusabalale okubi ngale ndlela. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC, uMnumzana Gift Siziba, uthi kumele uqiniswe imithetho yokumelana nalolu dubo.
Dubo lwama-drugs lo khozwa ikakhulu nge-situation eselizweni. Ungakhangela abatsha kula msebenzi, abatsha bavukele emabhrijini lekwenza izindawo zokubana bephumulila ngalonke ngenxa yokubana akula msebenzi elizweni. Into yokuqala okufanele ilungiswe nxa umongameli uChamisa sengenile esihlalweni sobukhosi, into yokuqala esiyilungisa yikutholakala kwemisebenzi. Nxa sokuziba le msebenzi, okwesibili yikudila lo mthetho welizwe okunye kwenziswa ama-drugs. Increase eZimbabwe ikubana ke umthetho wethu uweak.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli sebandla le-MDCT uMnumzana Witness Dube.
Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende esilaye khathesi akalandaba labantu, akanaki inhlalakahle yabantu yomphakathi, akalanje esengathi inhliziyo ekhangelayo ukuthi ulutsha luyachabalala ngendaba yezidakamizwa. Akulani lezomkhonomi umgabe owayesehluleka, owayehlulekayo, ole record emhlabeni wonke wokwehluleka ukuba lomkhonomi osebenzayo, kazange abe leproblem enjengayona leyo, ngoba i-security yayingavumeli ukuthi abantu abathola imali ngezidakamizwa bathole impande.
Isikhulumeli seZaphu lapho umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi ziningi izizathu esezidala ukuthi abasakhulayo bazibone sebanjwe ngumjibila wokuphila ngokusebenzisa izidakamizwa.
Okwenza abantwana belandele into ezidakayo yokuswela okwenza esikhathini esiningi ngoba kulamisebenzi. Kodwa nje okunye sekunanzelelayo ukuthi abamabandla ombangazwe bathatha iadvantage benike abantwana into lezi ukuthi babayenzele imisebenzi emibi. Njalo sokusobala ukuthi abantu abasebenza lebandla libusayo abanye bakhona abazenza abaprofit yibo abathengisa izidakamizwa lezi.
Umsekeli womkhokheli we-National Constitutional Assembly NCA unkosikazi Ngani Mkandla uthi njengebandla bazimisele ukusebenza lohulumende ukulwisana lodubo lolu.
Abantwana kababhanishwe corporal punishment eveli ikhona nakudala.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo Mnumzana Thangana Ndoro uthi kumele uZulu asebenzelane lohulumende.
The Ministry of Primary and Secondary Education encourages community members.
Ugatsha lwezomfundo yaphansi laphezulu lukhuthaza inkokheli loZulu wonke labazali ukuba bancedise okulisaneni lezidakamizwa. Sifuna ukuzala indlela eziza kwenza kuthiwe izidakamizwa.
Drugs and substance. Intoxicating substances.
Uhulumende uthi ngokunanzelela ukusabalala lokukhula kwalolu dubo lwezidakamizwa usasungule inhlelo lemikhankaso yokulimukisa uZulu ngengozi ezidalwa yikuthatha loba ukuthengiswa kwezidakamizwa elizweni. Uhulumende useqoqe umhlangano omkhulu wabasakhulayo owe-National Youth Indaba ozaqhutshwa kunanzwa usuku olwe-National Youth Day ngeviki ezayo elubhane abasakhulayo abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 abavela ezigabeni zonke zelizwe bakhangelele ukuthi gwaqa emhlanganweni ozabukhokhelwa ngumongameli Emmanuel Mnangagwa behlaziya lokudinga amacebo okunqabela ukusetshenziswa lokuthengiswa kwezidakamizwa ozokubhahile elizweni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ngameli Mnangagwa usuke elizweni namhla elubhekise e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Inkokheli yamazwe ezwekazi le-Africa ikhangelelwe ukuphatheka kumhlangano we-African Union osungulwa kusasa. Umhlangano lo olendikimba ethi The Year of Acceleration of the African Continental Free Trade uzabe uhlolisisa indlela zokuqinisa ubudlelwano lokuthengiselana kwamazwe ezwekazi. Kule mhlangano ethiyene eqhutshwayo eceleni kwenkokheli, omunye wayo ungokhangela ukubhekane labesifazane obukhokhelwa yinhlanganiso ye-African Union for Girls and Women's Education in Africa. Abanye abaphatheke kulo mhlangano bagoqela abaphathintambo bamazwe e-African Union, ingcwethi, abamela abatsha, labalingani abavela kwamazwe aphetsheya. Ezinye zendaba ebezihlafunwa zigoqela udlame olubhekiswe kwabesifazane lamantombazane, imkhuba eyingozi kanye lokukhuthaza impila kahle kwezocansi lokuzala. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joe Biden wele Melika ubike izolo ukuba uzakhulumisana lomunye wakhe wele China, umongameli Xi Jinping, ngodaba lwebhaluma lakulelo lizwe elabonakala lindiza kwele Melika laze lagcina lidutshulwa lindiza phezu kolwandle ngeviki edluleyo. UBiden uqhubeke ethi akasoze afa axolisa ngokudubula leli bhaluma. Inkampani elungisa izimoto eTesla ibika ukuba isiyethule isiqondiso sokuthi izimoto zayo ezingadingi umtshayeli ezizinkulungwane phose ezingamakhulu amane 362,000 zibuyiselwe lapho ezilungiswa khona ukuyalungisisa okunye okungahambi kuhle nxa zihamba emgwaqweni njengoba ziqondiswa imitshina yamakhompyutha. Ingcwethi yokuhamba kwalezi zimota ezeMelika zibikwazi sithi lezi mota kazikwazi ukunanzelela iziqubu okumele zihambe ngazo kwezinye iziqa zomgwaqo ama-speed limits okungabangela ingozi.
Ngibona ngani
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni.
esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Imbiko yokuthi izikolo eziningi zemangweni webhinga azila ngitsho lo yedwa wapasa imhloliso ka-O-Level isidanise abaningi. Uhlangotho olubona ngezemhloliso olwezimsec luthi kulezikolo ezifika phose amathumi amabili, 18, ezingela ngitsho lo mntwana oyedwa owapasa ama-subject amahlanu. Isiphathamandla senhlanganiso yababalisi ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland North, uMnumzana Neva Nyawunji uxoxe loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Mina ngibona ngani iproblem kakhulu ukuthi khona eMathebeleland North in general izikolo eziningi vele i-infrastructure yangkhona is in a very poor state. Singakhangela even kuma textbooks, ama schools amaningi vele abala ama textbooks. So nge siyakwazi ukuthi kule new curriculum kumbe updated curriculum lay okufunakala ukuthi kona abantwana babe beyenza ama colors. I problem ukuthi kona most of ama assignments kumbe ama colors akumele bayenze abantwana. Kumele kusetshenziswe iICT. Unfortunately, more than 65% of ama secondary schools in Binga akula electricity kumbe alternative ekuthi kona nxa befuna ukusebenzisa iICT bangasebenzi. To make it even worse, ama schools amaningi vele akula ngitsho ama computers ekuthi kona abantwana bangasebenzisa. Izindlu zama teachers, there is less than 20% of the total budget that is being enikwa yona ku Minister of Education, Minister of Primary and Secondary Education, against IDACA framework, which stipulates about 20%. Abantu babebhinga, they've been left to go to bayenze kumbe balandele iculture yabo for a very long time. Even ama grand equalization lawana okumele anikwe izikolo. Imbona ngane kawabuyi ngendlela. We can say most of ama schools in Matabeleland North, all the 7 provinces are affected. Although silama districts like Ibubi and Umguza that are closer to Bulawayo, and because of ama sizes abo, they manage at least to get some of these resources we azuza from province abaduze yiyo, which is Bulawayo.
Ngombono wakho kungenziwani ukuqeda lolu hlupho ukwenzela ukuthi abantwana bephumelele?
Ukuthi abantwana baphumelele kumhloliso yabo okumele uyenzwe ukuthi khona i-government kumele ibe serious in terms of ukunika izikolo njengama computers, kumele kube lamagetsi kuma schools, kumele kube lama textbooks, and even imotivation ababalisi abaningi vele they are not motivated, vele imali ilutshwane kakhulu. Besides that one, i-government kumele ifake amagetsi kuma schools. Nga kungela amagetsi, at least kube lama solar panels ukuthi kona bayakwanisa ukusebenzisa iICT, ama computers, so that abantwana bayakwanisa ukuyenza ama colors which are now being part of examination process. E-government is supposed to see to it that in Matabeleland North, e-grand equalization iyabuya ngesikhathi, so that at least izikolo ezisemuva lazo singaba closer ukuthi kona zibe at par lamanye ama provinces that are around the country.
UMnumzana Neva Nyawunzwe isiphathamandla senhlanganiso yababalisi AAPTUZ esigabeni seMathebeleland North ubexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. The voice of America, direct from one.
Washington.
Umongameli Mogoetsi Masisi wele Botswana uthi abokuza kumele baziphathe kuhle uma beselizweni lelo esithi abanye baphambana lomthetho kukanti abanye sebethola usizo okumele lutholwe izizalwane zeBotswana kuphela. Intatheli izindaba yeStudio 7 nomqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Umongameli Masisi ekhuluma kumhlangano awenzela abasekeli babandla lakhe libusayele Botswana Democratic Party BDP ukhumbuze abokuza ukuthi bayizethekeli. UMasisi uthi kulabanye abafika kwele Botswana njengezethekeli bamukelwe kuhle bagcine bephiwa amaphepha okuba izalwane kodwa baqale ukugila imkhuba. Uthi abanye bayahwaba begcine besidla ubekelwe izalwane zeBotswana kuphela.
Lehatsile yokuthi the first claimants.
Ilizwe leBotswana ngilethu, ngikhuluma ngokuziqhenya ukuthi ilizwe leli ngilethu. Abanye bafika njengabemzini, kumele baqale beqoqode ukuze bangene.
Uthi noma nje abeZimbabwe basaziwa ukuthi basebenza ngokuzimisela, njalo laye ebathanda, kodwa yena ukhanyela ukuphathisa izizalwane zeBotswana kuqala.
Lo, like our people, likukuthakola baTswana. Yilo leZimbabwe. Akona sizwe muZimbabwe. But you know what? You will never get wealthy.
Lina Botswana ngenxa yokuthi liyehluleka khona lokuhlakula liqhatha wona amaZimbabwe. Akula ongaqhathanga umZimbabwe khonapho. Kodwa lisoke linothe ngokuthatha abanye abantu phandle ukuthi bazolenzela. Kuza fika isikhathi sokuthi isizwe sokuthiwa kubusa uncibe.
Itabe kubusa ncibe.
Amazwi kaMasisi amukelwe ngembono ehlukeneyo ngabeZimbabwe abaseBotswana. Umnumzana Ntokozo Thebe yena osebenza eHaboron uthi ilizwe lelizwe lilembono etshiyeneyo ngabokuza langendlela elibaphatha ngayo.
Lapho sesikhuluma kahle kahle umongameli sesithi yena ukhangelele kakhulu uncedo kakhulu eBotswaneni, vele njengomongameli kumele akhulume ngalolo hlobo. If he's addressing a rally, campaigning for ama votes for next year, ngokuthi abakhona next year, alright kakhulu. Ngoba angathi asishe nini labantu bokuza, abantu labana bazagaya ukuthi thina njengabantu bokuza kuthi ukuthi sesibenefit okufanana lapho.
Omela inhlanganiso yeZimbabwe community kwele South Africa, umnumzana Nqabutho Mabhena uthi ukuhamba-hamba kwabantu phakathi kwamazwe, immigration kuzahlala kukhona.
Okuqhakathekileyo ukuthi udaba lokuhamba kwabantu bengena kwamanye amazwe luphathwa njani. Njalo abantu nxa befika bokuhamba bafike baziphathe njani. Kungaba kubi kakhulu ukuthi abantu nxa behambile befika endaweni bese befika beganga besenza ubugebengu.
UMabhena uthi okuqhakathekileyo ukuthi kuhlonitshwe imithetho yelizwe lapho abantu abacelise khona.
Kanti ke kwinto enhle nxa kuyukuthi izizalwane zeBotswana zigcine izizalwane zaseZimbabwe, lokho kutshengisa esithi ngolwasemzini people to people solidarity.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe kule South Africa zithwele amagabha avuza ukubhekana lenzondo eqondiswe kwabokuza, kukanti abanye sebebopha okungokwabo belubhekisa ekhaya ngemva kokwesula kwencwadi zama-special permits. Kukanti kwele Botswana uhulumente wathatha inyathelo lokufaka imisebenzi eminingi ezandla egoqela eyokupheka, ukubaza, ukweluka inwele, ukuthunga leminye etshiyeneyo ezandleni zezizalwane zakhe kuphela. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHaboron kwele Botswana.
Ichi waza Friday my darling waza Friday umsebenzi
kuliviki kuhlelo waza Friday silomculi odabuka konkosikazi enkayi u Elvis Mpofu ocula leqembu lakhe elizibiza ngokuthi King Culture Band. Bonake bacula ingoma zomdabu ezihlanganiswe leziginci zakulezi insuku. Asizweni okuningi kuvela kumsakazi we Studio 7 u Ezra Chisa Spanda.
Dana masango songena, dana masango songena mpulo, dana masango songena, songena.
Ngombambile kudume abaculi bomdumo wembube kumbe sicathamiya, kodwa Elvis yena sefake isiginci kumdumo lo. Kungakuhle sizwe ngembali yakho mfoka Mpofu.
Ezalwa konkosikazi esigabeni semajiji
yiko lapho engizalwa khona. Mina ngafunda esikolo ethiwa yiMajiji Primary School. Aphelela ke ku Grade 7. Ngizalwa umama uNevia Mpofu. Ekukhuleni ngakhulela komalume. Ngasengisuka komalume sengisiya kuNcube koThanyana lapho okwayindla khona umama.
Elvis Mpofu ngala sikhathi eside ngene kwezomculo.
Akucula ngiqalise ngo-2022. Igama lomculo kuyi King Culture Band. Ngesindebele kutsho ukuthi inkosi yamasiko. Ukuze ngizibize njalo ngikhulele esintwini lapho engondliwe khona kube kusesintwini, kusesintwini lakathesi. Yikho ngathi yi King Culture Band.
Njengabaningi abaculi uthi ukucula kusegazini njalo kukhona abamenza waba nothando lokucula.
Ngalalela kakhulu umculo wendolwane esakhula ngawo kakhulu emakhaya. Yiwo umculo esakhula ngawo njalo abantu engisebenza labo ngushadrick aladube loshingi mwavu we-orchestra uthiwekonera yebo abantu engisebenza labo kuleli cembu le-King Culture lomesi kuthanyana umna wami.
Sela elizwe ubalaleli ungakahambi Mpofu njalo utsho ukuthi mangaxhumana lawe njani.
Silalele nini izingoma zeKing Culture Band ikwe sizothola khona imfundiso enhle kakhulu. Mina ngitholakala kakhulu kuWhatsApp ku-0778675274 nakuFacebook sikhona King Culture Band Top in Africa.
O Elvis Mpofu le King Culture Band. But we face out to this side sikho lesintu samandebele. Nguye wesela ukuhlelo waza. Oh, the Friday. Bala sonde mnandi ke lonke igama ngu Eze Jesus Band. King Culture Band.
Live talk namhla sikhangela udlakela lokulwisana kwabantwana besikolo okuze kwaphetha ekugwazweni kwendodana yakondlovu uWayne obefunda kusikolo seFounders High kobulawayo. Sesiligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo yimi owenu uMagumede uGaino Saidi ngise Washington DC ngisithi lilale. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.